Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 2019, nguva dzava 7. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chinangwa chemusangano wanhasi ndechekuti vana mazvikokota vobatsirana nenhengo dzeparamende vachivataurira kuti mutemo uripo pari zvino wakamira sei pamusana pekuroorana nekuroorwa kwevanhu nekuti chii chiri mubumbiro guru renyika inova constitution yedu.
Nengo dzedare reparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisisa zviri mubhiri rekuroorana dzisati dzatenderera nenyika dzichinzwa pfungwa dzeveruzhinji.
Bira vanhasi vanetsaona nandiri dhiraivha saizvo zvasati ndadzokera kubasa ndirikutongochengetwa namukoma mhuri ichibatsirwa namukoma zvese chechokwadi hapana kana chatichauya.
Vanhu vakakuvadzwa nevakafirwa pamhirizhonga yemuna nyamavhuvhu gore rapera vanoti hapana chavati vabatsirwa nacho nehurumende. Bazi rezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika rinoti harina kufara nekutemerwa zvirango kwakaitwa vaAnselem Namo Sanyatwe pamwe nemudzimai wavo Amai Chido Machona Sanyatwe nehurumende yeAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzeparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisise zviri mubhiri rezvewanano kana kuti marriage bill dzisati dzatenderera nenyika dzichinzwa pfungwa dzeveruzhinji. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Nengo dzekomiti dzeparamende dzinoona nezvemutemo pamwe nezvemadzimai dzaita musangano muHarare nhasi dzichiongorora zviri mubhiri rezvewanano kana kuti marriages bill. Imwe nengo yekomiti yeparamende inoona nezvemutemo uye vari mumiriri weMutare Central vaInnocent Gonese vaudza Studio 7 kuti musangano wanhasi wanga wakanangana nekuti nengo dzeparamende dzinyatsonzwisa zviri mubhiri iri dzisati dzaenda kunonzwa pfungwa dzeveruzhinji. VaGonese vati pane zvakawanda zvanga zvichitaurwa maererano nebhiri iri zvisiri zvechokwadi sezvo vanhu vasati vanzwisisa zviri kutaurwa nebhiri iri.
Chinangwa chemusangano wanhasi ndechekuti vana mazvikokota vobatsirana nenhengo dzeparamende vachivataurira kuti mutemo uripo pari zvino wakamira sei pamusana pekuroorana nekuroorwa kwevanhu nekuti chii chiri mubumbiro guru renyika inova constitution yedu zvakare kuti mutemo uchange uri kuzouya pamberi pedare reparamende uri kutaura nezvei. Saka izvi zvanhasi ndezvekuti vadare nengo dzeparamende dzifundiswe dzichiudzwa zviri kutaurwa maringe nezviri mumutemo uri kuda kuunzwa usati wamutemo.
VaGonese vati bhiri iri riri kukoshesawo nyaya yekuti vana vasaroorwe vasati vasvika zera rekuroora kana kuroorwa pamwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu.
Nyaya dzekuti vanhu varoorwe vachiri vadiki dzinova dzechild marriage mutemo uri kuti aiwa izvi ngazviraswe zvichienderera mberi ami zvakanangana nezviri mubumbiro guru renyika. Chimwe zvechirimo ndechekuti pari zvino tine michato yakasiyana siyana.
Mumwe wenyanzvi munyaya dzezvemitemo dzanga dzichitsanangurira nhengo dzeparamende zviri mubhiri iri muzvinafundo Love More Maduku vati bhiri iri riri kuedzawo kubatsira madzimai mune zvakawanda.
Saka ndozvimwe zvinhu zviri kuitwa nebhiri iri kuti munhu wese ane 18 years zvichienda mberi ane kodzero yekutanga mhuri yake and mhuri iyoyo ndiye anodecida kuti mhuri iyi ndoda kuiita ndakaroora here kana kusaroora ondoda kungozvigarira zvangu nevana vangu uchiita vana uko woita vana uko asi uchigavachengeta ivo zvinotendedzwa nebumbiro remutemo. Vanhu vezimbabwe ngavazive iye inonzi section 78 ye constitution. Saka bill iri zvimwe zvinhu zvari kuunza zvinoda kuti zvibate kubatsira madzimai nekuti madzimai mazhinji vari kudzvinyiririka zvakanyanya. Vanobuda mukati mekurorwa kana kugara kwemurume asina kana chaakabata. Ozogarara maupenyu hwese asiyana nemurume angova murombo.
Vamadhuku vakurudzira nhengo dzeparamende kuti dzisanopa pfungwa dzadzo padzichaenda kunobvunza veruzhinji nezvebhiri iri, asi kuti dzinopakurira veruzhinji zviri mubhiri iri dzodzoka nepfungwa dzeveruzhinji kudare reparamende.
Nhengo dzeparamende basa ravo nderekuti vasatarisa ivo pachezvavo. Ndini ndinonzi nhingi ndakaroorai kana hana kuroorwa, ini ndinonzi nhingi ndinofungei nevanhurume, ini ndinonzi nhingi ndinefungei nevanhukadzi, kwete. Basa renhengo dzeparamende kuti vatarisa zviri mubumbiro remutemo, zvakatonzi nevanhu ndo mutemo weZimbabwe. Vochitarisa zviri mubhiri, zvese zviri mubhiri zviri kuda kuti zvingonangana nezviri mubumbiro, nhengo dzeparamende dzofanira kungozvibvuma chete zviishandezvo, because ndo basa ravo. Mutemo unozoita mutemo kana wapinda muparamende. Saka ngavazive kuti ivo venhengo dzeparamende vari pasi pebumbiro rechi remutemo. Paramende iri pasi pebumbiro remutemo, saka haikwanisi kuita zvinhu zvisingabvumidzwi nechi nebumbiro, uye havafaniri kuramba zvinhu zvakatonzi nebumbiro kare, zvinofanira kunge zviripo.
Nechipiri svondo rino, dare remakurukota rakabvumirana kubvisa chikamu mbiri iri change chipa masimba yekuti mukadzi asina muchato ave nekodzero yekuwana upfumi mushure mekufa kwemurume. Chikamu ichi chakaunza mutauro mukuru, vanhu vachiti chinokurudzira kugarisana kwevanhu vasina kuroorana, vamwe vachitiwo chichabatsira vana vanenge vaberekwa kunze kwemuchato. Bhiri iri riri kuedza kuda kuti vanoroorana pachivanhu nevanoroorana nemuchato pamutemo vave vanonyoresa kunzvimbo imwe chete kuti vave nyama imwe. Bhiri iri richave mutemo kana rapasiswa neparamende, uye kana mutungamiriri wenyika asaina kuti bhiri iri rive mutemo wenyika. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vakakuwadzwa nevakafirwa nehama pamhirizhonga yemunanyamavhuvhu gore rapera mushure mesarudzo dzakaitwa vanoti hapana chavati vabatsirwa nacho nehurumende. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure meurongwa hwaitwa nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum nhasi senzira yekurangarira vakafa nevakakuvadzwa, mumwe wevanhu vakapfurwa mumhirizhonga iyi, vaLove Joy Munetsi, vati vari kurarama nebara repfuti mumuviri wavo, izvo zviri kuvarwadza zvikuru.
Ndakashudwa musi wa1 August chibva kubasa muna Nelson Mandela paFidelity House. Vazwa iroro ndiri kurarama neblade mugumbo mangu, rinokonzera kurwadza especially kana kuchitonora. I cannot walk, handikwanisi kufamba kwenguva yakareba, uye handikwanisi kumira kwenguva yakareba kana kugara kwenguva yakareba. Saka ndinotora mapills about 6 pazuva roga roga.
Vamunetsi vanoti pavakasangana netsaona iyi vaizvibvira kubasa vasinei nevairatidzira. Vamunetsi vanoti pari zvinokuripwa kukuru kwavangada kubviswa bara riri mumuviri wavo.
Chikumbiro chikuru chacho chekuti at least vakwanisa kuti ndikwanise kubviswa bullet mumuviri wangu, ndo chikuru chandiriuda for the meantime. At least vakwanisa kubviswa bullet. Muno madokita vatu vakwanisa kuribvisa, asi kuIndia kuindia vanokwanisa kuribvisa asi mari yachona yakawanda.
Mumwe wevanhu vakakuvara muna Nyamavhuvhu gore rapera vadzika mai Chifanga, avo vaive mutyairi wekombi, vanoti vakakuvadzwa nebara pagombo. Vachivhanga vanoti kubva zvavakanovhiyiwa vachibviswa bara iri havasati vakwanisa kudzokera kubasa. Vachivhanga vanoti ivo nemhuri yavo vari kutochengetwawo, uye vanoshuvira kuti dai hurumende yavaripawo kuti varerukirwe neupenyu.
Vanhu vanogara 7 days dugumbo ranwe ririoparetwa ribviswe bara rari mukati megumbo. Mira vana vacho vanetsaona nandiridhiraivha, saka izvizvo hasati adzokera kubasa. Ndiri kutongochengetwa namukoma, mhuri ichibatsirwa namukoma zvese. Chechokwadi hapana kana chati chauya. Ndataisira kuti vaikwanisa kungotipo mugove kuti inokwanisa kusustaina kalife ngu mhuri netiwano chokubata.
Muzvare Precious Mavenga, avo vanotengesa zvinhu mumugwagwa, vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemasoja, uye vave kurarama nekumwa mapiritsi anonyaradza marwadzo.
Pandaitengesa ndopandakasangana netsaona iyo yekurohwa nemasoja. But kubva 1 August yacho hapana zvakamboitika. Totaurawo kuti zvandaitengesa zvakatorwa. Ndakutotanga pazero. Hapana zvakaitika. Anything whatsoever hapana assistant ndakatora kunze kwetreatment chete yandakangopiwa necounseling.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Amai Blessing Gorejena, vanoti havasi kufara nehurumende nekusabatsira vanhu vakakuvadzwa nevakarasikirwa neupenyu hwevadikani vavo pamhirizhonga yanyamavhuvhu iyi.
Hatisi kufara zvikuru nekushaya matano kuri kuitwa nehurumende yedu. Hatisi kuona yatingati seriousness inside the government kuti vabatsire vanhu vakakanganisirwa nemhirizhonga iyoyo. Tine vanhu vakawanda zvikuru, vamwe vakakuvara zvakaipisisa vachiri kutorarama nemaronda iwayo avakakuvara, vamwe vacho ndo vari kutorarama vane mabullets munyama dzavo. Havasi kukwanisa kuraisa mari yekuti vaende kunoona ana chiremba.
Mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights, Muzvare Roslina Hanzi, vanoti zvinovashungurudza kuti mushure megore vanhu vakuvadzwa nekufirwa, hapana taripwa uye hapana kana musoja atasungwa.
Tinoona kuti vakakuvadzwa, vakafirwa, hapana muripo wavati vawana. Vakakuvadza vanhu vanova mauto nemapurisa, hapana ati aendeswa kumatare edzimhosva.
Mushure memhirizhonga iyi, hurumende yakaisa komishini yaitungamirirwa nevaimbova mutungamiriri weSouth Africa vaKgalema Mohlande kuti vaongorore chaive chakonzera mhirizhonga uye kuti chii chingaitwe. Komishini yavaMohlande iyi yakabuda negwaro rakakurudzira hurumende kuti vose vakavhiringwa nemhirizhonga iyi varipwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti hurumende yasvika papi nenyaya yemhirizhonga yakaitwa muna Nyamavhuvhu. Azere zvemutemo, amai Virginia Mabhiza vati tivanyorere mibvunzo iyo tavapa asi havana kupinda nguva yekuenda pamhepo. Asi amai Mabhiza vakamboudza vatori venhau kuti hurumende yakatotanga kuzeya nyaya dzevanhu 35 vakashayikirwa nehama dzavo kana kukuvara pakapfurwa vanhu muna Nyamavhuvhu gore rapera kuitira kuti varipwe. Mhirizhonga iyi, sekutaura kwesangano Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa uye vanhu 20 nevapfumbamwe vakakuvara zvakaipisisa. Uyu ndiBrian Zhuwao, Jealous Chikandira, Tauro, Ncha, Ishmael Kumire naSlivia Mapa. Nezuro America yakaisa pazvirango zveupfumi nekufamba. Mukuru aitamirira mauto musi uyu, retired Major Anselm Namo Sanyatwe, pane amai Chipo Machona Sanyatwe, avo Nyangamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, bazi rekudyi Zimbabwe nerimwe nyika kuti harina kwazvirango itwa Nyatwe pamwe nemudzimai wavo nehurumende yeAmerica. Hurumende yava Donald Trump yakaisa vaviri ava pazvirango nezuro ichiti vasanyatwe vane chekuita nemhirizhonga yakaitika gore nanyamavhuvhu iyi uye munandira gore rino sezvisoja ari kumirwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Hurumende inoti yasvitsa nhasi nyunyuto umiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols avo vasanganawo nemunyori kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika iri James Manzou. Zimbabwe inoti zvakaitwa neAmerica hazvifadze sezvo zviri kuitika panguva iyo Zimbabwe iri kuvandudza zvinhu munyaya dzematongerwo enyika pamwe neupfumi uye kuzadzisa zvakataurwa neMohlande Commission. Zvisinei nezvaitwa neAmerica, Zimbabwe inoti icharamba ichienderera mberi nekuvandudza zviri nekutaurira nenyika dzanga dzisiri kuwirirana nayo kwemakore akawanda. Sangano guru revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti harisi kufara zvachose neurongwa hwemafambisirwo emari hwakaturwa negurukota rezvemari vaMutuli Ncube. Sangano iri rinotiwo harisi kufara nekuwedzerwa bajeti zhinji tinoshandi yakawedzera tero yakawanda kusanganisira kumutengo wemagetsi tokasi ne asi vaMutuli Ncube vanoti bajeti ravo rakawedzerawo mari isingabatirwe tero kusvika pamazana mamwe nemakumi 5 emaRTGS pamwedzi vachiti izvi zvinosiya vashandi vaine mari muhomwe. Mugozeya nezveurongwa uhu tabata munyori mukuru weZCDU vaJafet Moyo kuti tinopamire sangano ravo.
Zvakatirwadza zvataurwa nehurumende rukota zvemari. Zvatirwadza zvinayekuti embo hapana chedu ndikuona sehurumende iri kutorera vanhu vasina chinhu mari zvekare. Taona mitero yezvinhu zvese zvinoramba kwa ichingokwidzwa hurumende ichitsvaga mari kuisa muhome mayo. Vauya kwativi vashandi taitisira kuti hurumende ichataura nyaya yemihoro kuti mihoro ifanane nemafuta epeturo. Kana hurumende ichiti tolga ipe according to the interbank rate, taitarisira kuti hurumende ichataura zvakafanana neizvozvo kuti nemasalaries are anofanira kutevera interbank rate. Asi hatisi kuona zvakadaro zviri
mudzei mari inobatirwa mitero. Izvi hazvibatsirewo here vashandi?
Iyo zvino vashandi vano vari kutambira mari tinoti iri pasi bottom line. Mari isingakwani kuti vararame nevashandi vakawanda vasi kutambira kana 700. Taitarisa mihoro yevanhu ichakwidzwa kusvika chinhanho chinoita between us. Agakuti mitero inotangira pa 700 hazvirevi chinhu zvevashoma vashandi iyo zvino vari kutotambira mari inosvika ikoko.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Studio 7 yaedzawo kubata mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo, asi vaviri ava vati vanga vachiri musangano. Guta reBulawayo yava nemakomiti evasenzira yekuedza kugadzirisa nokwemvura guta iri. Taurai shava vanyatevera.
Kanzuro yeguta reBulawayo nezuro yakaita musangano nevagari pamwe nevanomirira makambani kana mabhizimisi nevamwe vakasiyana-siyana nechinangwa chekuziya mamiriro akaita mvura uye kutsvaga mazano ekuti chii chingaitwe kupedza dambudziko kushaikwa kwemvura. Rwekanzuru amainesi Sampofu kuti kanzuro iri kutora matanho akasiyana-siyana kusanganisira kuve nemakomiti evagari uye kupa dzidziso kuvanhu senzira yekuedza kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemvura.
Tarima clusters that will assist us kuti tishande tose kugadzira nyaya yemvura. Tine ma clusters se resource mobilization, advocacy, information dissemination ne monitoring of consumption. Our ma clusters anoita kuti tigone sedorobo kuti tifambe tese nema stakeholders edu nekunzwisisa nyaya iyi nekubatsira where we need resources.
Mumwe wemainjiniya ekanzuru amai Mesi Ncube vakaudza Studio 7 kuti pamadhamu matanhatu anopa mvura kuta mashanu chete ndiwo achine mvura, asi mvura iyi yave shoma zvikuru zvekuti vagari vanofanirwa kuishandisa zvine mwero.
Tasara nemadhamu 5-6 iko zvine izvi consumption yatiri kutarisira kuti vanhu vashandise 122 megaliters per day. Mvura iri kushandiswa nevanhu iri kurange between 150 and 170 megaliters per day. Saka zvatiri kutarisira ndezvekuti vanhu vachengetedze mvura yatinayo because taakupinda mumwaka wokupisa, saka mvura ichapera nezuva igozopera futi nekunwa because vanhu vanoshandisa mvura yakawanda.
Mutevedzeri wasachigaro wekomiti inoona nezvemvura Kanzura Skuleki Lemoyo vakakomekedza kuti vagari vashandise mvura zvehungwaru. Vakatiwo kunyange hazvo kugadziriswa kwemapombi epanzvimbo inochenesa mvura yeCriterion Waterworks kwakapera pari zvino, vagari vanofanirwa kugadzirira kuti kanzuro ichavhara zvekare mapombi aya munambudzi kuti anhadzurure zvekare.
Tiri kuzira kuti vashandise mushe mvura, vasarase mvura, vagadzirise matepsi anolika kudzimba kuinzira kuti mvura isarasike zvakawanda because tiri kutarisira kuti mvura yacho ishomanani kumadhamu.
Kanzuro inoti kunze kwedambudziko rekuti mvura yeguta ishoma, rimwe dambudziko riri kusanganikwa naro pakupa vagari mvura nekuita mamwe mabasa akafanira kushomeka kwemagetsi uye kwedhiziri nepeturu. Sachi Garwe Committee Environment and Engineering, Vanomen Klavanu, Vaka Vuma Kutikanzuri Rukbatwa ne Matambuziko Aya.
Kanzuri ina ma challenges akati wandirei, I know burgiza Emma Gatesi, and burgiza fueli. Nemvura kuti mvura ize iuyewo kuno kubrua inobva kumadhamu uko inopombwa nechinyi nemagetsi dambudziko iri asiri redrega saka reserve minister meeting yanasi vati kurudzira kuti kapane any problem tishande setim 1 kutaudza madambudziko akadarini tivai atwa address.
Kanzu rinoti kana madhamu ari kushanda pari zvino akapera mvura kuti rinogona kuwana mvura kubva kuzviborani zviri kunyama ndlovu akwifa asi notiwo kuvakwa nekukasika kwedhamu regwaishangani uko kwave nenguva kuri muhurongwa ndiko kunogona kupedza dambudziko rekushomeka kwemvura yeguta. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Yashika nguwe kutitimbonzi wajuri kuitika padande mtandere social media kubva kuna Mavelas Mhlanganya we Studio 7.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei chamuno pakurirwa neni Mavelas Mhlanganya huye chatino kupakurira ipa Facebook page yedu ye VOA Shona musuwe chipiri china nechishanu. Nasi tangatiri kutarisa mirishonga yakaitika gore rapera iyo yakasiya vanhu vakawanda vafa nekukuwadzwa musi wa 1 nyamavhuvhu 2018. Regei tiende kuvatsigiri vedu vepa Facebook page yedu ye VOA Shona tinzwe kuti vari kuti chii.
Murutaura na Peter Mponde, murutaura Peter Mponde muharare. Muno rwadza muzukuru unoziva zvakaroverwa vanhu pawanhu ugati kupaya ndozvinhu zvaizama kuavoid device zvenhamo ina vanhu nhasi uno ndozvaizama kupopoterwa navanhu izvi asi nhasi ndomatiri tarisa 1 year after that ndomatiri munhamo iyoyo zvinhu zvataizama kuavoida asi zvakatadzika kuavoida nevanhu vane mwoyo yakashata vanhu nemwoyo yesvina ukapinda musupermarket moke kana mamatm unoona tofuona fesi dzavanhu dzakatsamwa dzakatsamwa people are not happy nezvavari kusangana nazvo these are the same things we're trying to avoid asina nhasi uno ndomatiri tosha kutobuda maziri spei
imimi manga murimo here mwararo mupanguva pakaitika mirishonga iyi
pamwe chete nakandi simo ndaitova zvangu Syria Force ndokwandaitogara zvangu unoona zviitiko zvine zvangoitika kuHarare kana iwe zvinokubata uri kure sei zvingokubata hoso
ndinoitwa chipotonoro ndiri kuno Botswana Gaborone
taurai tinzwi.
Nachida kuti situation yacho ukada takada kutarisa kuti my election anofanira kunga achipa hope kuvanhu tarisiro kune vanhu kuti zvinhu zvinonaka asi pari zvino zvinhu zvacho zviri kuita kunge zviri kudzoka mashure taakudzokera mashure instead yekuti tinge tichienda mberi.
Ini ndini Mavelas Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Nao zemitambo makundano eka league kunyango chiche Zimbabwe Warriors mtambo wechan ne Mauritius Mbaba Fields Stadium nemswe shondo. Michael Kariati anotipanya inotevera
kunze in iyo ine vatambi vatatu muchikwata chema Warriors ne Highlanders iyo ine nhandare iri kushandiswa nema Warriors zvekare. Imwe mitambo yese yeCastle Lager Premier Soccer League iri kuenderera mberi sekuronga kwayakaitwa neve Premier Soccer League. Izvi zviri kureva kuti makepekepe ari murwendo rurefu uye zverwakaoma akananga kuzvishava nekunosangana neFC Platinum iyo iri kutungamira makwikwi aya uyeze ine mukombe wacho. Zvikwata zviviri izvi zvakarohwa mumitambo yayo yesvondo rapera asi vanotevera nhabvu vanoti pasina Jorongodzo naFinias Bamusi avo vari kumaOrias Capes United haisi kumira mumutambo uyu. Muteveri weFC Platinum vaMoses Mjambadope vanoti havasi kutarisa zvakaitika svondo rapera apo vakarohwa neBlack Rhinos vachiti chikwata chavo chakagadzirira zvakasimba mutambo wavo nemakepekepe.
Gadziriro yacho yakakwana, takagadzira zvakakwana paya zvekuti Saturday tokurova
3-1.
FC Platinum ndiyo iri pamusoro nemapoints makumi matatu neimwe chete, mapoints maviri pamusoro peChicken Inn. Capes United ichitevera pachinzvimbo chechitatu nemapoints makumi maviri nemanomwe. Muteveri weChicken Inn vaShepherd Saizi vanoti musiano uripo pari zvino mudiki diki zvekuti vakamirira kuti Platinum itsvedze ivo voenda munzira yekunotora mukombe.
Saka tine mukana mukuru kwazvo kuti tione league gore rinoeri. League ndiyedu tinotakatohwina kudhara.
Dynamos iyo iri kusimuka zvishoma nezvishoma iri pamusha netriangle mangwana zvekare. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Herentals versus Blauwe Chiefs. Manika Diamonds versus Black Rhinos. ZPC Kariba versus Wange. Ngezi Platinum Stars versus Harare City. Mitambo yese ye Premier Soccer League yesvondo rino iriko mangwana. Zvichakadaro, chikwata chemaWarriors chiri kutarisira kuwedzera mugoo wacho wezvibodzwa pamusoro pezvina zvachakakanda zvisina mudzorero, apo chakashanya kuPort Louis ndokurova Mauritius 4-0 mumutambo wacho wekutanga wemakundano e2020 Africa Nations Championships. Vaongorori vemutambo wenhabvu vanoti havasi kuona Mauritius ichiita mashiripiti ekudzora kana kudarika zvibodzwa zvina, asi kuti Zimbabwe ichatopamidzira pazvibodzwa zvainazvo kare yakananga nekupinda munharaunda yekutanga yekuenda kumafinari echan ayo achaitirwa kuCameroon. Anotambwa nevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika mavo chete. Zimbabwe yaenda kumafinari emakundano aya kubvira avambwa muna 2009. Zimbabwe iri kudzoka kuBarber Field Stadium kwapera makore gumi nemapfumbamwe yapedzisira kutambiramo, apo yakarova Lesotho 3-0 mufinari yeCOSAFA Cup muna 2000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa mhirizhonga yakaitika gore rapera muna Nyamavhuvhu, apo vanhu vakapfurwa nemauto vamwe vatanhatu vachibva vashaya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465, 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nhau zvakare. Nhengo dzeparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisisa zviri mubhiri rekuroorana. Vanhu vakakuvadzwa nevakafirwa pamhirizhonga yemuna Nyamavhuvhu iri kupomerwa mauto mhosva yekuvapfuura vanoti hapana chinobatika chavati vapiwa nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.